από 10 milioane salam cu ceva zovolte am să arăt de corele nu ia de ne ne de ma patru de ne mubi și recuche salam cu ceva niorense cu ceva zovolte era ma patru au batore zanupie rândul cu ceva mucana uiu cu ce se zira ne gozaro de va mai vanu cu ceva cina zinu zinu iru cu șandiscoa ișa ziva cu ceva mună anenge a vătera pati corele nu ia mukuru w'ekidiki mu bato MDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai vagive mo makoche vanoti vari kuziva zviri kuitwa nezanupf nekudaro vakashanda kubvisa pfungwa dzakadaro muvanhu zvikuru vechikuru mutungamirwa wechidiki mubato rezanupf muwadhi yemuchinhoi muzvari memori makani vanoguma kuti vari kudzidzisa nhengo dzavo kuti vazive nezvekunyoresa kuvhota asi vanoti manyepo ekuti vari kudzidzisa vanhu nezvekuti michina iri kushandiswa nezek inozoziva kuti vanhu vanenge vavhotera papi
matraining tiri kudzidzisa vanhu kuti munhu unofanira kunoregista kunovhota uyezve kana uchinovhota haufaniri kushikidzirwa kana tasei zvino zvokunzi he pane mushini unondiona tukabva kuti hakuna chimushini chakadaro izvozvo hakuna tichavhota mavhotero ataita chi kudhara aiwa iyapo dzapolitics maoppositions arikudaro isusu kwedu hatidaro
muzvari makane vanoti vari kutokokera vanhu vakawanda kusanganisira nhengo dzemdc kuti vave nhengo dzebato ravo
isusu tiri kutomobhiliza kunyange vemdc vacho tiri kutovakwezva kuti vave kukati kwedu aiwa isusu kwedu kuzanupf tiri kuti no to violence hatisi kuda mhirizhonga hatisi kuda vanhu vanoita zvokurovana nevanhu ngatiendei tinovhota murunyararo
imwe nhengo yepato yemdc tenational council vamukudze ichigumbura vanoti vari kuudza vechidiki vose kuti vanyorese asi vari kukurudzira nhengo dzavo kutakura vanhu nedzimotokari kuti vanonyoresa nekuti nzvimbo yekunyoresa muchinhoi iri kure nekunogara veruzhinji
kukonzereswa nenyaya yekuti macenters avakaisa they are very far away from the people makatarisa muchinhoi muno tine one center iri kupublic service center inova about 6 kilometers kubva panogara munhu kuenda ikoko yano senechidiki indiri umwe wevanhu vakatoregista kare ndatovawo musystem nyowani iyoyo ndakasacrifisa time yangu kune vechidiki vese vari munharaunda kunyanya muwadhi yandinogara ndobasa guru ratiri kutoita kuti kana paine vane rubatsiro rwanogona kutipa dzingave motokari chaidzo tongoenda tingotuta vanhu tichinovadhamba movhota voregista kuvhota todzoka navo totorana nza gurupu tichingoenda takadaro because that is the only way we can succeed kuti vanhu varegiste kuvhota
mune imwe wenyaya munyori wekanzu yechinhoi vamaxwell kaitano vakurudzira vagari vemuchinhoi kubhadhara mari dzemvura nedzimwewo sezvo pasina kuregererwa kwezvikwereti gore rinouya vakaitano vatiwo vakatambira tsamba kubva kuhurumende ichivazivisa kuti vaudze vagari kuti hurumende haisi kuzobvisa zvikwereti zvine vagari sezvakamboitika gore ra2013 apo nyika yakaenda kusarudzo
zvatakatarwa nehurumende ndezvekuti hongu na2013 vanhu vakanzi vasabhadhara mari chavo asi takatarwa kuti for 2018 tikurudzire vanhu kuti vabhadhare because chirongwa chakadaro hachisi kutarisirwa kune chiripo mugore iroro saka naizvozvo sekanzu isusu taakukurudzira vanhu vedu kuti vauye vachizoita ma-payment plan wekuti vange vachibhadhara zvikwereti zvavo
makanzuru ose munyika akamanikidzwa kubvisa zvikwereti zvainge zviine vanhu kumakanzuru asi danho rekubvisa zvikwereti iri rakaita kuti makanzuru ashaye mari yekugadzira migwagwa kuwanisa mvura yakachena kutakurwa kwemarara pamwe nemari dzemihoro ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chigoriwa.